government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 25 Chivabvu 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vazhinji munyika nekunze vari kushora zvakasimba kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwevasungwa vanopfuura zviuru zvina. Vanhu vachiti vamwe vavo imhondi uye vamwe vavo vakabata vana chibharo. Mapato ezanupf neCitizens Coalition for Change ane maonero akasiyana pamusoro pekuratidzwa muSouth Africa kwefirimu pamusoro pemutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa. Chikwata chemimhanzi cheUB40 chichange chichiridza kuOld Harareans Sports Club nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwakaitwa vasungwa vanopfuura zviuru zvina kubva mumajeri emunyika, vanhu vazhinji vari kushora vaMnangagwa vachiti mukati mevanhu ava mune mhondi nevanhu vakasungirwa kubata vana chibharo. VaMnangagwa vakashandisa masimba ehofisi yavo kuregerera vasungwa ava, chimwe chezvikonzero chiri chekuti majeri azarisa uyewo kuti hurumende iri kutadza kuchengeta vasungwa vazhinji ava. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti nyika zhinji dzinoita dzichiregerera vasungwa vanokodzera sezvo majeri iri iyo nzvimbo inofanirwa kudzidzisa vasungwa kuti vachinje maitiro avo, vachiti zvaitwa izvi zvinoodza mwoyo vanhu vakakanganisirwa. VaMasiye vanoti chimwe chikonzero chekuregererwa kwevasungwa chinogona kuva nekuita vanhu vazhinji vakabudiswa vanhu vakaregererwa mubato riri kutonga.
Tennis order inotwa na president panguwa ninguwa, and the order inotwa in terms of the Zimbabwean laws. But since time immemorial pakudara takaona kuti maorder aya kana achiiswa anenge achida kubudisa vamwana vanenge vakanangwa nehurumende kana kuti vanenge vakarerekera rimwe divi rehurumende kuti vabuditsiwe. And tinoona zvekare vanhu vachichema-chema kuti vanhu vakaita se marepist, vanhu vakaita se vanhu vanoponda, vanhu vanoonekwa vachibuda zvekare muchizarira nenyaya yeClemency. And zvinhu zvisina kuchinja paClemency yataona yaMnangagwa yatikuona kuti pane varunzi vakauraya, pane vakanzi vakarepa vakabuda paClemency, but vamwe vanhu vachisara vanoita senge vane mhosva dzisina kunyanya kuomasitereka sevanenge vakasungwa under mutemo wePublic Order and Security Act.
Anosarudza vanhu vanoregererwa nomutungamiri wenyika ndiani?
Izvi zvinowanzoitwa nemaprison officers. I think handizi nyatsoziva hangu kuti pane regwaro rinozobva kana kuti kuna president ivo vane maindividual names, but zvinhu zvokuti kana president vaisa kana Clemens order vanozoona nemaongorori emajere vakaita se prisons commission, I think ndivo vanozokama up ne list yevanhu vanenge vachinzi vari kufula under macategories anenge amenshonwa muClemens order. Seyo iyi yatinoona Clemens order yavaMnangagwa ine hadzidanzi macategories aripo ari kunzi vanhu vanokwanisa kuregererwa vachienda, akaita sekuti vana vechidiki vanonzi majuveniles, kana kuti vanhu vane ma sentences ari below 48 months mwacho vanhu vari kureleaswa achinzi ndema medical grounds nevamwe vari kunzi vanenge vari above the age of 60 zvichingodaro zvichingodaro. So I think kana yazoenda kuprisons vanenge vakungotasa macategories iyayo vachingozobudisa vanhu.
Ndizvo zvinoenderana nawo here nedzimwe nyika mukuregerera vasungwa? Tichiona sezvo pane vamwe vanonzi vakabata vana chibharo, vamwe imhondi. Chikwata ichi chinokodzera here kuregererwa chichidzorerwa mukati mevanhu mavakapara mhosva dzakaipa kudaro?
Semaonero angu ndoona sekuti maclements aya semaitirwa anoitwa muZimbabwe anoita pachirungu defy the whole sense yekuendesa munhu kujere, because kuendesa munhu kujere inyaya yekureforma munhu. And kana pachizoita atingati macategories ekuti munhu anenge achinzi akapomerwa mhosva hombe hombe steregi anobuditswa, pachisara munhu anotoe nenyaya isina kana sarukano kana kuti yakaita senge kusungirwa nyaya dzepublic order kana kuti zveposa. Tozoona kuti posa mutemo wagara uchishungurudza vanhu, especially vanosapota yatingati opposition muhurumende. But kana takuona zvakadaro pakuita mutsarukano wekuti vanova vachisungirwa nyaya yedzematongero enyika vachisara mujere, avo vachinzi vakaponda vanhu, vachirepa vanhu, vachiendesa, vachibudiswa, zvinhu zvinoita defy yatingati the whole aspect yekuti munhu anoenda kujere kunoreformwa kana kuti hurumende inobudisa vanhu zvakadaro. Because inini semaonero angu ndinoona sekuti claimants chaiyo inofanirwa ichizouya kana paongororwa kuti majere akamira sei, because tozoziva kuti pane ripoti yakabuda gore rino iyi yakaribudiswa nehurumende yeamerica inoona nezvemahuman rights, yanga ine mapeji akawanda nekuwanda enyaya yemaprison conditions nenyaya yekuva overcrowded mumaprisons. Inyaya yekuti hurumende dai yakanyatsokuongorora kana kuti ripoti iyoyo nezvaiitaura yaigona kuuya ine claimants yakanyatsokunaka yaibudisa vanhu vanonzi vaana mhosva dzingakodzeri kuti vaende kumajere vachisabudiswa ivo avo vane mhosva dzakasimba kana kuti vane mhosva dzavachiri kusevha dzakaita serape nemurder, vachizosarawo vachizoita kupedzisa sentence yavo. But semaonero edu and semaonero atagara achingoona nguva nenguva maclemens order achiswa nehurumende iyoyi, maclemens order anoiswa ane chinangwa chokuda kuti vamwe vanhu vavo vabude takuda kunangana kumaelections.
Avo vange vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Nemuvhuro, South Africa Broadcasting Corporation, SABC, yakaratidza firimu pamusoro pemutungamiri weCitizens Coalition for Change vane zvonchamisa. Firimu iri rinonzi President rakaitwa naCamilla Nielsen wekuDenmark uye rinotsanangura upenyu hwemutungamiri webato reCCC kubva musarudzo dzakaitika mushure mesarudzo dzegore ra2018 idzo dzainzi navachamisa hadzina kuitwa pachekerere. Hurumende yeZimbabwe yakarambidza kuti firimu iri riratidzwe muZimbabwe. Mapato makuru muZimbabwe reZANU-PF neCCC ane maonero akasiyana panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vakafanira kubata chigaro chasachigaro weCCC muNorth America vatawanda dzokora kuti tinze maonero avo.
Vana veZimbabwe vari muSouth Africa vakafara zvikuru vachikwanisa kuona firimu raPresident Chamisa rinonzi The President, iro rakagadzirwa namuzvare Camilla Nelson, uyo akagadzira rimwe riya rakambonetsa dokumentary rainzi The Democrats. Firimu iri rakanga rambobuda kuno kunana United States nekunana United Kingdom, vari kumusha nekuSouth Africa vakati kweisu tasaririrei, asi rakatakazoona richibuda paSABC 3 vanhu vakafara chaizvo.
Munga yeuchidza veruzhinji here kuti rinonyanyotaura nezveifirimu iri?
Firimu iri rinonyatsotsanangudzira vamwe vose vanga vasipo reuchidza avo vanga varipo musi waAugust 1 kupondwa kwakaitwa vanhu. Nyaya iyo yakanyatsoburitswa. Pakaburitswawo zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevana veZimbabwe kurohwa kwavaitwa. Zvikuru seiwo kwakaburitswa kubirwa kwakaitwa sarudzo dza2018 navamunangagwa neZANU PF. Saka rinonyatsotsanangura nekuburitsa zvose izvozvo.
Tinonzwawo kuti rine mubayiro warakahwina parakaburitswa.
Firimu iri rakahwina mubayiro wepasi rose. Rangaanga rabhanwa muZimbabwe mushure mekunge Mai Nelson Camila vataurira hurumende yeZimbabwe kuti vari kudawo kuti vana veZimbabwe vawane mukana wekuona firimu irori. VeZimbabwe vakabva vati kana hatidi kuti firimu iri rionekwe nevanhu veZimbabwe.
Kuona kwenyu sei rakarambidzwa kuburitswa muZimbabwe?
Izvi takazviona kuti vaizviitira nekuti firimu iri raiburitsa unhubu hwehurumende yeZimbabwe. Saka havana kufara kuti riburitswe imomo. Asi takazongoonawo kuti vekuSouth Africa avo vanonemekedza kodzero dzevanhu vakabvumira kuti firimu riburitswe paSABC 3. Vana veZimbabwe ruzhinji rurimo muSouth Africa vakariona, nevamwe vari muZimbabwe vanoona SABC 3, nevamwe vasingakwanise kuona Zimbabwe Broadcasting Corporation vekunana Plumtree, Victoria Falls, kunana Chiredzi, takanzwa vachifara chaizvo nekuti vakazoona chokwadi chakaitika muna 2018.
Vakafanobata chigaro chasachigaro weCCC muNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo mukokeri wenhengo dzedare reparamende dzeZANU PF vapupurai togarepi kuti tinzwewo divi ravo.
Ini handina kuwana mukana wokuona that documentary uye handingazivi zvakaonekwa nevanonzvera zvomutemo kana zvesecurity kuti dokumendari iri ringava rinokonzera kusagadzikana nemirishonga mukati mavanhu vedu veZimbabwe. Isu tiri nyika inochengetedza nokuremekedza mutemo. Kana chandingaita ini chingaitwa noumwe chikaonekwa chisiri chunhu chinotibatanidza savana veZimbabwe, chinovaka runyararo, mufaro watinotarisira vana veZimbabwe vese, ini ndinoona kuti vomutemo vanenge vachiita zvakanaka kana kuti iro sangano rinotarisa nokuongorora zvinhu zvakafanana nezvinoiswa pamhepo. Kana rikaona chinoiswa pamhepo chisingavaki zvinotarisirwa kuda nebumbiro romutemo wedu wenyika kana nemitemo mimwe yatinenge tinayo, vane kodzero zvakwazvo kwazvo kuti aiwa ichi chunhu chinonge chaitwa noumwe asi tinoona kuti chine dambudziko pakadai pakadai asingachisashandiswa.
Ko dzimwe nyika dziri kuratidza wani firimu iri vatogarepi saiva vava naSABC vekuSouth Africa?
Kuti chazondoiswa kuSouth Africa kune mitemo yavowo kana kuiswa kuSudani kana kune imwe nyika, izvo tingazvishupanei nokuti avo vane mitemo yavo uye anoda kuti chiinde ikoko nezvinangwa zvake. Isu seninyika ngatichengetedze mutemo. Vese ava vemapato vanova ivo vanenge vari maauthors emadhokumendari yakafanana naiwawo vanopinda muparamendi munoitwa mutemo yakafanana naiyoyi, asi tinovaona varivo vanotyora mutemo iyoyo vasina kana chiri kumeso, kungotyora chete.
Saka toti mashoko enyu imi angavewo yekuti kudii pamusoro pefirimu irori kana zviri mariri?
Hapana chandingataura chakanyanya kunze kwokuti isu senyika ngatirambe takachengetedza zvinokonzera kuti isu senyika tirambe tiri vanhu vakabatana, vanorunyararo, vanorarama upenyu hwavo tichiteedzera mitemo yedu yatazviitira isu. Vanofunga kuti Zimbabwe ingatongwa ichibva kune imwe nyika. Zvirotoka isu. Nyika ino inotongwa nesu vana veZimbabwe, isu venevayo.
Mukokeri wenengo dzedare reparamende ZANU-PF vapupura itogare pi vange vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chikwata chekuBritain chine mukurumbira chemusambo werege UB40 naAli Campbell chakasvika nezuro munyika kuzoridza nhasi manheru kuOld Hararians Sports Club. UB40 iri muchirongwa chayo chekutenderera munharaunda yeAfrica vachiridza munyika dzakasiyana-siyana. Vaimbove maneja wechikwata cheBlack Spirits chaitungamirwa namushakabvu Oliver Mtukudzi, asi vave kushanda nekambani yengoma neHosho Promotions vaWalter Wanyanya vaudza Studio 7 kuti kambani yavo yakaita zvose zvainogona kuti iunze chikwata cheUB40 munyika pakupembererwa kweAfrica Day nhasi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zvininga weStudio 7.
Vari kutarisirwa kuridza kupi nguva yeveruzhinji vangade kuziva zvimwe zvinhu zvakawanda?
Mutambo uri kuitika paOld Hararians muno muHarare. Kutangana 6 o'clock manheru. Panenge pana anonzi Salimo ndiye anenge achiridzawo zvemuyoko openi et kuna mitarikwana kombulawayo andthen kwekatomana zvinonzi Josi.
Vanoda kuuya vanotenga kupi matiketi? Zvii zvavanofanirwa kuziva?
Matiketi aripo pane maivi. Pane 1 ticket unoita $60, nerimwe retiketi reVIP inoita $120. But my tickets are so out of play. I am a bunny of anger. They were good, they were money, one of things. At the moment, I don't want to go to shopping and check to Avondo. If I put the bonus of one and I take you out, but one is under two because the cooking is the business.
Vamwe vari kubvunzawo kune vamwe here vaimbiwo vemunyika vachange vachitsigira chikwata ichi.
Kuna anonzi Mimi Tarikwana anoshanda ari kuBulawayo, so akatosvika muno muHarare anenge achiridza. Kwozoti anonzi Josh MD mugare muno muZimbabwe zvo anenge achiridza. Kwozoita mukomana anonzi Silent Hill anenge achiridzawo zvakare.
Ndopedzisira zvangu nekuti mashoko amunoda kupa kuruzhinji rweZimbabwe tichitarisana nemutambo uriko.
Mashoko andinokupa kuruzhinji rweZimbabwe kuti mangwana tine zoro reAfrica Day. Hatine mutambo uyu, mutambo wekuti tiungane tipemberere Africa, tipemberere kusungana kwatakaita seAfrica. Tinoda kuti vakawanda muzhinji yese ngari uye tifarisise tipamuchipo.
Avo vanga vari vanoshanda nekambani yengoma neHosho Promotions vaWalter Manyanya vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mm-hmm. zimlive.com rinoti vashandi vezim papers kuBulawayo kusanganisa vatori venhau vemapepanhau eChronicle neSunday News vari pakurura mabasa zvichitevera kudimburirwa mari nezvimwe zvavanga vachipiwa pamusoro pemihoro yavo. Zim papers inoti ichadimbura mari inopiwa vatori venhau vanenge vachienda kunze kwenyika, uye zim papers haichakwiridziri vanhu pabasa kana kupinza vanhu basa pakambani iyi pari zvino. MuNewsday, sangano rinongorora zvemutemo reVeritas rinopomera hurumende mhosva yekutadza kutevedzera mutemo. Mugwaro ravo richangobudiswa, Veritas inoti bumbiro remutemo haripi hurumende simba rekumbomisa kushanda kwemutemo kanavo kuregesa vanhu kutevedzera mutemo. MuNewsday makare, Zimbabwe Electoral Commission inoyambira veruzhinji kuti panzvimbo dzokutarisa voters roll vanhu havakwanisi kunyoresa kuti vagozovhota, vachiti vanoda kunyoresa kuvhota vanofanirwa kuenda kunzvimbo dzinonyoreswa vanhu kuvhota. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo tutenda nebasa rakunotiitira kutipa news vasingadi kuti tinzwe. Nese zvenyu vashamarari vekustudio 7 ndoti makadiko. Aiwa koroneri gore redu, hatidi kuvapa dzimwe 5 years futi wezi kana tichidai so kufamba tichitaura tega murodhi nenyaya yenhamo. Ende kana tavapa dzimwe 5 tichatofamba tichiridza pito yekutambura. Tibatsirei.
Makadiko vashamararo yestudio 7 tanganisira vateereri. Tiri kuno kuJoburg kunoku. Takangotaurawo kuti takauya kuno kune nhamo, saka tichimhanya kunoku. Saka tingadzokere kuZimbabwe because yanzi kuti hei havasi kuda maforeigners edu dhula watu. We are ready to die, do or die kana tiri kunoku. Tichadzoka zvedu kuZimbabwe kana takuda hedu. Kana Zimbabwe yanani tinodzokera. Nodzokera kumusha kana Zimbabwe yanani, pane zvinhu hatidzokeri. Hapana anofanira kutimanikidza kudzokera. Noita zvatinoda nekuti kwayatega. Ndiwo mashoko angu chete chete iyayayo. Ndipa Joburg apa.
Makadi pano pa Studio 7 ndinoitwa mutape ndiri kuDurban. Ini ndinoona kuti system yakashandiswa 2008 pana papresidenta yakaitika 2008 pakahwina watsvangira ingaishandiswe iyoyo pari zvino pane maelections atakatasana nawa ndokuti president chamisa wapinde nekuti zvazviri open maresults ese aibvati akabudiswa ipapa aibvaiswa pamabhodhi vanhu vese vachizvionera kuti uyu neuyu zvikabva zvakaundwa nyika yese zvikaonekwa kuti ahwina ndiwatsvangirai. Saka iye zvine zvikashandiswa system iyoyo ndinoti president chamisa vanopinda. Ndatenda zvangu.
Mamukasei mukoma wandi, mamukasei. Ndichichemo nenyaya yakaitika kuBigTalk man. Nyaya yakukanganisa vanhu vari pamusangano wavo, ndochichemo chandinacho. Deva vari vamwe vagona kugadzisa vanhu wavo. Vasiyana nevanhu vanozviitira musangano wavo, vazviitire musangano wavo vapedza.
Inini maonero angu ndinoona sokuti kosazana magodhonga mahlanu vakanonoka kutaura nyaya yavo yokuti izvo vakarepa vese vasabudiswa. Zvinongozotaura izvezvi ivo vanhu vatoburiswa mumajeri nechekare. Saka handioni kuti vanhu vakaburiswa mumajeri vangatevererwa futi vachinzidzokai kumajeri nokuti vehoza varatidzira, nokuti vehoza vanyunyuta. Dai vakazvitaura pakatanga kuziviswa kuti vari mumajeri vachabudiswa, dai paripo pavakatanga kutoshambarara vachitiwo vakarepa nevakadini, tokurudzira hurumende irege kuvabudisa. Saka pari zvino zvinoreva kuti hazvichatoshandi, kwanguva kungotaurawo chete.
Inzwai kavakomana, ndambotaurawo panyaya dzebhora, nyaya dzesoka. Isu tiri mayuthi tofarira soka, saka Studio 7 musarambe maungotaura nyaya dzebhora remuZimbabwe ba. Unombotaurawo bhora rekunana Premier League, Bundesliga, La Liga uko kunana Serie A kuItaly handitika, nekuti zvinakidze bhozi mimi. Remember kuti pane vamwe vanhu vari kumaruzevha kumamisha vasingakwanisi kupinda paindaneti ende vasina masatellite dish ekuonawo mabhora naManchester, kabati vachitofarirawo matimu iwayayo. saka munopota muchitiudzwa kuti Man City aita sei, Man U aita sei, Chelsea zvose moenda kuna Germany unana Bayern Munich wana Dortmund handiti kana mutiudzwa kuna PSG muchitiudzwa maresults chero makasapedza nyu zvose but muchitiudzwa kuti zvakamira seka ndofunga zvinonakidza Studio 7 toida Nelson Chamisa ngapinde but imimi mutiudzwa kuti chi zvipabhora zvakamira sei handiti ka ehe kuti zvana Dynamos zvinongotsa Dynamos ya draw Islanders yarohwa Caps zvinopedza zvakubhowa manje mabhora zvemuZimbabwe manje
Magadi pa Studio 7 apo. Aya mukuti gonera mukuti batira basa, mukuti batira basa. Ndabe muti simbisa. Chatiri kungoshura ndechekuti uko kuma police stations kuti uda security isiri yekubirira uko. Vanofona kungwara vakomana avo.
Wete ruhwa ende isusu takadomirira. Vamunanga gwakatidzidzisa kuti tisavhu, tivhote kuvhuta kubudisiziya. Munoziya vanhu vezanupevo vakutorwara. Tanga nibaba wacho. Uyu nhasi ndimugwadi atara nezvekuti endai mutasa mazita enyu kuvoters row asi kakurwara kacho kana baba wacho ndokaana mugwadi aiwa musha wapararambira group makadii pastudio nemhuri yese yezimbabwe
taida kutaura maringe navamutuli nguva vanenge vatadza kutogadzirisa ikonomi vamunangagwa vakapinda vachiti vari kugadzirisa upfumi hwenyika vaakusiyana nezveupfumi hwenyika vaakuti takarasima kusunga vajobhu sikala kuisa mujeri kutenga ndege dzinotyisa dzemhando yepamusoro vachitambisa upfumi hwenyika vanhu vari kuda mabasa munyika havasi kukwanisa kugadzirisa zvakatarisa neruzhinji muzvipatara hamuna mushonga tiri kuti vanhu vari kuda mabasa kwete zvekutengerwa ndege kwete zvekutengerwa mazimota anotyisa kune vatungamiriri vezbc ava takaona vachipiwa mota muzvipatara munofanirwa kuva mune maambulensi kwaakutengwa ndege dzinoita 320 miriyoni kutambisa mari yenyika uyu murume uyu atadza kutungamirira nyika uyu izvozvi mari iri kushayiwa simba njuga dzarema ngaabve munangagwa
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muimbi ane mukurumbira pasi pose Tina Turner akashaya nezuro. Tina Turner uyo akazvarirwa mudunhu reTennessee muno muAmerica akashayikira pamusha wake kuSwitzerland ava nemakore makumi masere nematatu zvichitevera kurwara kwemakore mazhinji. Tena akatanga kuimba muna 1957. Dzimwe nziyo dzatina Tena dzakaita mukurumbira dzinosanganisira Proud Mary, The Best, River Deep Mountain High, What's Love Got to Do with It, Steamy Window nedzimwe.
Of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than someplace I've got calls to be.
Kambo kanonakiza zvikuru kanobva kuna Tina Turner uyo akashaya nezuro What's Love Got to Do with It. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji munyika nekunze vari kushora zvakasimba kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kwevasungwa vanopfuura zviuru zvina vachiti vamwe vavo imhondi uye vamwe vavo vakabata vana chibharo. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change ane maonero akasiyana pamusoro pekuratidzwa South Africa kwefirimu pamusoro pemutungamiri weTriple C Vanelson Chamisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.